manera akanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 13/2018
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC
Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC
Nen when you blessing Zulu nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Bato re MDC razivisa kuti richaita misangano yemakomiti maviri epamusoro ebato iri senzira yekuedza kugadzirisa kusawirirana kuri mubato iri pamusoro pekuti wofano bata matomo emutungamiri webato iri ndiani
Bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC nhasi razivisa kuti mutungamiri wenyika vaJacob Zuma vadaidzwa kuti vadzoke kubato kuitira kuti vabve pachigaro chekutungamira nyika
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka muZimbabwe nhasi zvichitevera kupinda mumisangano yemazuva maviri muBotswana
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Bato reMDC razivisa kuti richaita misangano yemakomiti maviri epamusoro ebato iri senzira yekuedza kugadzirisa kusawirirana kuri mubato iri pamusoro pekuti ofano bata matomo emutungamiri webato iri ndiani apo vamogen tsvangirai vachirwara vari kuSouth Africa Thomas Chiripasi anotipanya inotevera
Kana Studio 7 mushure memusangano we standing committee yebato ravo waitirwa pamuzinda webato iri mutauriri we MDC Tiva Obet Gutu vati misangano iyi ichaitwa nechina
Havana musangano musi China kusvika mangwana misangano miviri wokutanga unenge uri we national executive tinakoti muchirungu inonzi extraordinary meeting ye national executive ichingopera kuita extraordinary meeting ye national council Misangano iyi ndingakuti donzo rayo ndeyekuti ikwene njere kuti pari zvino pane zvakanyanya zvekutaurwa nemi matone nhau zvetiri kuverenga mapepa nhau zviri kuda pasocial media kuti vanhu vari kunetsana neMDC mavice president vari kunetsana pakuti ndiani ari acting apa pane vamwe vari kudhonzera uko pane vamwe vari kudhonzera uko pane vamwe vasiti hatida alliance pane vamwe vanotoda alliance ndozvatinongoverengawo zuva nezuva mapepa nhau zvatinongoverengawo zuva nezuva Muma WhatsApp iyo angotekeshera. Saka zvine zvikati sevana vemuri imwe muri yasave togara pasi toti vedwe ngatibudira nei pachena kuti tione kuti gwara ratirofamba naro ndiripi. Nokuti pari zvino inenge yava hanzi njake njake.
Tivatevedzeri vavatsvangirai vaviri vanoti vaElias Mudzuri namuzvare Tokozani Kupe havana kupinda musangano weStanding Committee uyo washevedzerwa navaNelson Chamisa avo vari kuzviti ndivo vakazodzwa navatsvangirai kuti vafano bata matomo avo uku vamudzuri vachiti ndivo vakabatiswa chimuti vaGutu vati musangano yeChina yakatarisirwa kufambiswa navaLove Momoyo Ava vave nenguva yakati kuti vasiri kutsika pamuzinda webato reMDC kuburikidzwa nemakakatanwa ari mubato iri.
National Council inocheiwa na National Chairman vemusangano. National Chairman wedu ndi Honorable Love Momoyo. Vachitevedzerwa na Honorable Moses Komisi, ndo Deputy National Chairman. Saka izvozvo tori mubumbiro romutemo kuti National Council inogara iyo in terms of our party constitution ichicheiwa na chair the national chairperson ndisingazivi kuti vati havasi kutsikapo here nokuti pandakanzwa nguva yapera vaitauraivo kuti vanga vasina chifambiso saka ndofungana ndakazonzwa zvichinzi ha vagadzirisirwa nyaya dzetransport nokuti munoziva kuti vamwe havagari muno marareka isu vari kumuno marareka zvinotiita nyore nokuti chiro usina mota zvinongofamba netsoka ungo kusika pahavhesi zvino ivo vanogara uko kumatovo vatiperere nesouth saka vachitiwo vakamboita dambudziko remotikara yavo yanga aita problem but ndakanza zvinza akandotsigero rola akagadzirisa kuti yau kwanisa kuti vakwanisa kuita sei kufamba
ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiriri webato rinopikisa Rebuild Zimbabwe Alliance vanowa manyika vanoti mapato anopikisa achashamiswa nemavhotero achaitwa nevanhu pasarudzo dzichaitwa gore rino. Vachitaura nevatori venhau muHarare, nhasi yapo vange vachiratidza vanhu mutevedzeri wavo vaWilliam Pilbrow vamanyika vati vanhu vemuZimbabwe vachenjera zvikuru uye havachanyengedzwi nemashoko anonakidza nekuti vanoziva kukosha kwevhoti yavo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamanyika kuti tinzwe nezvebato ravo.
Chinhu chatinonyada kupa vanhu itariro nokuti munoziva kuti makore akawanda apfuura aya vanhu vemuZimbabwe vanga vashaya tariro. Tinoziva kuti pane zvimwe zvinhu vanhu zvavarikunokonzera kuti vanhu vashaye netariro sekushayiwa. Saka kana tikasagadzirisa nyika yedu, kana tese tese tikasabatana kuti tigadzirise nyika yedu, zvinhu hazvitifambiri zvakanaka. Saka iye zvino chinhu chikuru itariro iyeyo yekuti tinogona kushandura zvinhu, tinogona kuenda kunoregister kunovhota tigozoonekwa zvakare tichivhota kuti tiite vatungamiri vane hanya nesu sevanhu.
Zimbabwe ina mapato zvematonge venyika akawanda. Imimi bato renyu rakasiyana chinyi nemamwe mapato ese aripo iko zvino?
Chakanakira yatinoti demokrasi ndeyekuti chatanga chibira nguva yese handimona kuti kuve nebato hwana zvire kuti vanhu vanogona kugara zvakanaka. Sezvazva zvakaita iye zvino tanga tiine bato hwana ngatingotonga for 30 years. Saka chiripo ndechekuti tinofanira kupa vanhu mukana wekuti vasarudze vanhu vavanoda. Saka chiro mapato akawanda sei asi mukana iwoyo mukana wakakosha. Saka isusu takabudisa manifesto yedu. Manifesto yedu inotaura zvivimbiso zvedu. Zvimwe zvivimbiso zvedu ndizvo zvekuti tichadimbura hurumende kuti tibve kumaminitsi zvakawanda kusvika pa15 nemhaka yekuti mari dzinoshandiswa zuva nezuva nehurumende dzinokonzera kuti kushaikwe mari dzinofanira kuenda kuzvinhu zvakaita sezvipatara.
Pamapato ese aripo hapana kana bato rimwe chete rine zvinangwa zvakafanana nezvenyu here?
Izvi hatingazivi nemhaka yekuti isusu takabudisa manifesto yedu, manifesto dzevamwe hatisati tationa. Asi zvichida varipo, asi nyaya iripo chete ndeyekuti isusu tinofanira kuremekedza vanhu nekuvaudza zvinangwa zvedu.
Avo vanga vari mutungamiri webato reBuild Zimbabwe Alliance vanova manyika vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka muZimbabwe nhasi zvichitevera kupinda mumisangano yemazuva maviri muBotswana. VaMnangagwa vakaita mukana wekutaura nemutungamiriri weBotswana, misangano yakapindwa navaMnangagwa nemakurukota ayo vaive yakanangana nekutsvaga nzira dzekuti Botswana ingadyidzana sei neZimbabwe munyaya dzezveupfumi. Mumwe muzvina bhizinesi ari mubhodhi resangano remabhizimisi muBotswana vaLiberty Mutetwa vanga varikowo kumusangano uyu. Tavabata kuti tinzwewo maonero avo nezvemisangano yakapindwa navaMnangagwa.
Tinobatwa mwoyo zvakasimba nenyaya yaitika kune kuvhakachirwa kwataitwa nemukuru wenyika President of Zimbabwe Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa. Tinofara zvikuru sakuti vauya vakakwanisa kutipa mukana wekutaure navo tinyatsobvunza zviri kuitika kumusha nemaererano ezviri mumabhizimusi matiri imomo.
Pane zvakurukurwa nezvavataura nenhaurirano dzamaita imiwo nevamwe vemabhizimisi ndaonzwa kwakune makurukota akati kuti vanga vakavaperekedza kumisangano yose yavanga vachiita iyi. Zvipi chaizvo chaizvo zvamabuda nazvo zvamunoti ichi nechichi nechichi zvichabatsira ruzhinji rwevemabhizimisi vari ikoko neruzhinji rweZimbabwe?
Chavakaita chakatanga kutifadza tichiratidza tichiona kuti mafambiro avaita akanaka ndechekuti vakauya ne 12 cabinet ministers. Zvinhu zvatange tisingafungiri kuti tingaona panhau yekusangana nekutaura navo nyaya dzemabhizimusi. Saka izvi zvange zvichibatsira pakuti paibvunzwa mibvunzo ikange iri nyaya inoenderana na Minister of Finance wachina masa nyaya iva yaiswa kuna wachina masa zvimwewo mutungamiri wenyika daira pamibvunzo yainyatsonzwisika neruzhinji rweZimbabwe.
Mari yeBotswana yakati simbei kukunda yenyika zhinji muAfrica. Totarisawo kuti Zimbabwe ichiri kunetseka nekuti haina yayo mari yainoti yayo. Mabhondi aya tinonzwisisa kuti kunze uko haanyanyi kushanda, hakuna vanoatambira. Zvinoreva kuti kudii tikatarisa kuti mikana yekuti muzodzoka kuZimbabwe muite mabhizimisi enyu pakati penyika mbiri idzi, ipo pachishandiswa mari dzine uremu hwakasiyana uhu, zvinozofamba sei?
Inyaya yatakaongororawo zvakare iyoyi, tichibva tabvunza mukuru wenyika mamiriro ekuitika kwezvinhu kubva muna November kusvika pari zvino. Tikapindirira kubatana nevanhu vemuno muBotswana kuunganidza misoro pamwe chete nemari pamwe chete, tinokwanisa kuita zvakawanda kumusha kuti tiedze kusimudzira nyika yedu kubva mune magariro airi pari zvino nenhau dzemari. Nokuti mabula imari yakati simbei ende ivo imo muno muBotswana zvizhinji zvinoimportwa neBotswana, Zimbabwe iri panumber 2 panhau idzo.
VaLiberty Mutetwa inyanzvi yezvemabhizimisi vanga vachitaura vari parunhare kuGaborone kuBotswana. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Bato riri kutonga muSouth Africa reANC nhasi razivisa mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma kuti vadaidzwa kuti vadzoke kubato kuitira kuti vabve pachigaro chekutungamira nyika. MoBlessing Munjoma anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda webato ravo muJohannesburg, munyori mukuru weANC vaAce Magachule vati vaZuma vapiwa kusvika mangwana kuti vatsanangure mafungiro avo maererano nedanho ratorwa nebato ravo rekuti vadzoke kubato. ANC iri kuti manyepo kuti vaZuma vari kubviswa panyanga nepamusoro peuori kusvibisa bato pamwe nehurumende. Nekuda kwehuori pamwe nekusvibisa zita renyika nereANC.
Kunyaya yatiri kunzwa iyi iri kuitika mukati meANC yekubviswa kwavaZuma, tinongonyengeterawo kuti dei ANC sezvo ivo vari majaendi edemokrasi, dei vagara pasi vanyatsotaurirana pacomrade wavo kuti pasava nemhirizhonga nebopoto mubato reANC, sezvo riri bato rinotarisirwa nevazhinji nenyika zhinji nepasi rese.
Asi munyori mukuru webato rinopikisa reUnited Democracy Movement vaAndrew Nyati vanoti kunyangwe vaZuma vakasiya basa nguva ipi zvayo hakuna zvazvinoreva kuZimbabwe.
Chekutanga ndechekuti isusu hapana patinopinda panyaya yekubviswa kana kusabviswa kwaZuma. Isusu tiri kuziva kuti South Africa vavakidza pati vanoita zvemumba mavo, isusu hapana patinopindira. Ende hatifunge kuti kubviswa nekusabviswa kwake kunogona kutikanganisa, nokuti ANC ibato rinoziva zvarinoita.
mashoko avo atsigirwa nenengo yebato rinopikisa rezapu inogara muSouth Africa uyewo yaramba kudomwa nezita. Nengo iyi inoti hapana nyika inosungirwa kupindira mune zvematongerwe edzimwe nyika. Naizvozvo Zimbabwe haina kodzero yekupindira mune zviri kuitika muSouth Africa. ANC inoti kana vazuma vachinge vasiya chigaro mutevedzeri wavo vasirura Maposa ndivo vachafanobata nyanga kusvikira sarudzo yemutungamiri wenyika yaitwa gore rinouya. Zvaitwa kuna vazuma zvakaitikawo kuna vatabo mbeki avo vakadzorwa kubato apo vaive mutungamiri wenyika muna 2008. Asiva mbeki havana kuita nharo sedzanga dzichiitwa navazuma. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvinotarisira kuti vaRamaphosa vachaita kuti South Africa irambe ichidyidzana nedzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe. Nyaya iyi yanyorwa naMo Blessing Munjoma asi maiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombo. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato riri kutonga muSouth Africa ANC raudza mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma kuti vachibva pachigaro, asi vaZuma havasati vabuda pachena kuti vachabva here pachigaro kana kuti kwete. Munyori mukuru weANC vaS Magashule vanoti musangano wakaitwa nevakuru vakuru vebato iri nechipiri nhasi watenderana kuti bato iri richiudza vaZuma kuti vabve pachigaro. VaZuma vave mutungamiri wechipiri kubviswa pautungamiri wenyika nebato ravo reANC. Muna 2008 vatabo mbeki vakabviswawo pautungamiri wenyika, izvo zvakazoita kuti vaZuma vapinde pachigaro.
Bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri rinoti zvuru nezvuru zvevanhu vari kutiza kurwisana kwemarudzi mudunhu reIturhu muDemocratic Republic of Congo. Vamwe vanonzi vari kufa vachiedza kutiza kurwisana kukuru pakati pemarudzi echihema neLendu. United Nations inoti vapoteri vana vekuDRC vakange vachitizira kuUganda vakafira mumvura apo chikepe chavo chakanyura muna Lake Albert mazuva maviri apfuura.
Reserve Bank of Zimbabwe ichanda neZimtrade svondo rino iri kuparura urongwa hwekuedza kumutsiridza maindustry ekubulawayo. Urongwa uhu huri kuuya apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kushanya kuBulawayo nemusi wechishanu, uko vari kuenda kunoparura zvitima zvekutakura vanhu pamwe nengoro dzekutakura zvinhu kuNRZ kuBulawayo kwakare. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi hadzisi kuwirirana kuti zviri kuda kuitwa neRBZ neZimtrade izvi zvinoshanda here. Nhumwa kubva kuRBZ neZimtrade dziri kutarisirwa kupinda muBulawayo mangwana dzotaura nevemaindastry ava kusvika musi wechishanu. Maindastry akawanda muBulawayo akavharwa nekusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano vanoti zvekutumira chikwata kuenda kuBulawayo kupedzira hoko padehwe retsindi.
Matambudziko zvavo ekuBulawayo anozivikanwa. Sekuziva kwangu handisi kuti vakara kutumirwa vanhu kuti tiramira sei. Nama zveBulawayo dzozivikanwa zvinofanira kunga chichigadziriswa. Chinovafuita Bulawayo ne kana even Harare tingati environment nemitemo yekushanda hurumende. Mainvestments anofanira kukwanisa kuuya zvakasununguka kuZimbabwe. Pakamboitwa imwe study yakaitwa neministry yeindustry and commerce yairatidza kuti makambani ane matambudziko api neapi. Panoita futi inonzi Confederation of Zimbabwe Industries rine gwaro rarinonyora gore negore rinoratidza mamiriro akaita maindustry emuZimbabwe isanganisa neBulawayo. Matambudziko awo ari kuzivikanwa.
Dr. Mugano vatiwo kuti Bulawayo ibudirire inofanira kukwanisa kukwikwidzana nemamwe makambani ari munyika dziri kuchamhembe kweAfrica.
Mataxi emuZimbabwe akawanda zvisikamboiti. Zimbabwe muAfrica musabhuzaari ndo number one pakuchaja mataxi, kuti zvichitasa percentage yemataxi ne upfumi hwenyika ringari gross domestic product. Zimbabwe inotora manosvika 25% yeGDP. Saka vanhu vemuzimbabwe vatekeswa zvakanyanya asi kumauritius 15%. Saka mainivhesti mazhinji anemauritius.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vacalvin mudzingiri vanodzidzisa pauniversity of the free state kusouth africa vati vanotenderanawo nadr mugano.
Donzvo guru rokuti rinogona kuchinja town yeblue eye but nyaya huru iripo ndeyekuti haisi nyaya yekungomutsonzodza maindastry chete, inyaya yekuti maindastry acho anoda kumutsiridzwa ane maketi here yekuti zvinhu zvacho zvinoda kugadzirwa zvitengeswe.
Mumiriri wemupopo mapelandava mudare reparamende vari nhengo yezanu pf vajoseph chuma vatiwo zvinhu zvakakosha kuti maindastry embulawayo amutsiridzwe.
Rangara long overdue. Zvinhu zvaifanwa kunge dai zvakaitika kare kare, nekuti tinoziva kuti nekubva kare Bulawayo inzvimbo yaitozikana nounzi kontutuzi yatunga, zvichireva kuti taingoona nehutsi chete uko kumaindastry kuti apa kunodikika mabasa, zvinhu zviri kufamba. Saka maindastry edu ekubulawayo tinoziva tese kwakwazara machechi ndoakakunamatira ikoko. Saka
asi tavabvunza kuti uku hakusungotaura here sezvo nyika yatarisana nesarudzo.
I hope this time around handizoba zvizvizvuda kuitika izvozvo because we cannot keep on tichingonyebhera vanhu vedu zvinhu zvakashata izvo kunyeba.
Mumiriri weBulawayo East mudare reparamende vari nhengo yeMDCT Muzvare Tabita Kumalo vati ZANU PF iri kuda kubata vanhu veBulawayo kumeso.
ZANU PF yaona manje takuenda kusarudzo, saka yakutsvaga nzira dzekuti vanhu vekumamatebhureni vavavhotere.
Ongororo ichangobva mukuitwa neInternational Monetary Fund inoratidzawo kuti Zimbabwe inyika iri pachidanho chechipiri pasi rose kuve nevanhu vanozviitira mabasa emaoko.
Sangano remakanzuro emaguta reUrban Councils Association of Zimbabwe kana kuti UCAZ nhasi raudza komiti yeparamende inoona nezvematunhu kuti Zimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA yaita zvematongerwo enyika pakupa mari dzekugadzirisa migwagwa. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiriri weUCAS Vatsungai Makore vaudza komiti yeparamende inoona nezvemadhorobha nematunhu kuti kunyange hazvo ZINARA yakawedzera mari yainopa kumakanzuro, hapana kujeka kuti mari idzi dzinopiwa sei. VaMakore vati dzimwe nguva mamwe makanzuro madiki anowana mari yakawanda kudarika madhorobha makuru uye haitarisi mabhajeti emakanzuro kuti vanenge vachida mari yemugwagwa yakawanda zvakadini. Vatiwo semuenzaniso, gore rapfuura madhorobha aiitirwa misangano nebato rezanu pf akaona mari yakawanda kudarika mamwe zvisina tsananguro. VaMakore vati semuenzaniso, kanzuro yedhorobha remarondera iyo yakatadza kupedza zviuru mazana maviri zvemadhora zvemari yekugadzira mugwagwa muna 2016 yakapiwa mamiriyoni maviri nechidimbu chemadhora gore rapfuura pasina tsananguro.
As far as we are concerned, local authorities that did not have interfaces did not benefit from road infrastructure rehabilitation to a greater extent. And as far as we are concerned,
semaonere edu madhorobha asina kuitirwa misangano yemainterface haana kupiwa mari yekugadzirisa migwagwa. Izvi hazvina kunaka uye tinoona sekuti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakupa mari dzekugadzira migwagwa. Izvi zvinofanira kugadziriswa sachigaro.
Vatiwo kana kanzuru yeBulawayo uko kwakapedzisira kuitwa musangano weinterface nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo yakapiwawo mari yakawandisisa kudarika yayaisiwana mumadhorobha aiitirwa misangano iyi maitanga magadzirwa migwagwa vaMugabe vasati vauya. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vanoti hazvina kunaka kuti makambani ehurumende anopa mari achiita zvematongerwo enyika. Vati mari yebudiriro kana kugadzira mugwagwa inofanira kupiwa zvakaenzana kana zvinoenderana nezvinodiwa nevanhu vematunhu zvisinei nekuti kunenge kune musangano wemutungamiri wenyika here kana kuti kwete.
Nyaya yekuti hurumende inenge ichiita zvainodaiwo kuti ibatsirikane papolitics yekuti vanoda kuti kunenge kuchienda mutungamiriri wenyika ndokunenge shuwa malocation inyaya isingafambi zvakanaka. Budiriro yatinoziva inofanira kunge iri budiriro inoenderana nenzvimbo imwe naimwe.
Vamakore vaudzawo komiti kuti makanzuru anoda kuzvitengera mishina yekugadzira mikwakwa ega vachiti izvi zvinopedza dambudziko rakaita sekutengwa kwemagiredha echando kwakaitwa nezinara nguva pfupi yapfuura. Vanotiwo chishuwo chavo ndechekuti dai makanzuru abvumidzwa kutora mari dzemitero yemotokari iyo iri kutorwa nezinara pari zvino. Mikwakwa mizhinji mumaguta nemadhorobha yangova makomba makomba uye makanzuro anochema kuti haasi kupiwa mari yakakwana nezinara. Sachigaro vekomiti iyi vaMichael Madana vati makanzuro haafaniri kumirira mari inobva kuzinara chete uye anofanira kuita mushandira pamwe nemakambani akazvimirira kugadzirisa mikwakwa. Zinara inotarisirwawo kuzopa humbo kukomiti iyi maererano nemafambisiro ainoita mari dzekugadzira mikwakwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tochienda kuna Marvelous Tinswe zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei. Chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye nasi tanga tiri kutarisa zuva reValentine's Day iro ririko mangwana zuva rerudo. Regai timboenda kune vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Mkoma Richard Moe makadiko.
Aiwa tirosimba chose makadiko nevatereri ese Studio 7. Aiwa tiri ku South Africa kuno ku Pretoria kunonzi kune mafias tafara chose nekuti chinonzi rudo chichakakosha zvikuru Valentine iri zvakanaka. Asi ndera kugora kukurudza ndicho kuti rudoka aiwa amai vokuanguka amai vokuangu ndiri kuti ndivaitire rudo kukurudza kuti amai vane vana vanene vaviri Maria na Cristiano saka ndipo ndivagadzire zvakanaka nekuti ndo mudi wangu. Musi Valentine vauti charanga ndiye parata kudara navo nepane kataka kuvapimba nditipa kwata ondipa matoro ndakudai izvinhu zvanga ndinavo ndichipa parudo vakakosha zvikuru sei.
Hello Shakira.
Hi, how are you? Isusu kwedu munoziva tikutorwa dzo moyo because imini my husband doesn't believe on Valentine. He's a soldier.
Okay, maganas.
Saka
vari kuti chiko?
Hanzi zvoni musoja akasara kuhondo here akazosara kudanana nevamwe vakadzi anzvenga kuenda nevamwe kuhondo saka we don't even celebrate that.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona mobva madzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection nasi tiri kutarisa dano rehurumende rekuti vadzidzi vakanyora bvunzo ze O level English paper 2 gorera pfura vadzokorore bvunzo idzi nemusi wechishanu zvondorino. Pane vabereki vari kupikisa dano iri uye pari zvino nyaya iyi iri mumatare ezimhosva. Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp pupa namba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nasi muchirongwa The Connection muneni tungamiri Nkomo.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Bato reMDC razivisa kuti richaita misangano yemakomiti maviri epamusoro ebato iri senzira yekuedza kugadzirisa kusawirirana kuri mubato iri pamusoro pekuti ofanobata matomo emutungamiri webato ndiani.
Bato riri kutonga mu South Africa re African National Congress ANC nasi razivisa mtungamiri wenyika va Jacob Zuma kuti vadaidzwa kuti vadzoke kubato kuitira kuti vabe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vodzoka muZimbabwe nasi zvichitevera kushanya kwavakaita kuBotswana kwemazuva maviri.
Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Sininga.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka vatereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bako.